ndangoti chezvokutanga vanhu ngakusaziva utongi hwemuZimbabwe kunodiwa navanhu. Vanhu vemuZimbabwe vanoda utongi hwejekerere hwavanodzika hurumende ivo, kwete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwenhaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti ndezvavanhu, iyezvo totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa dzinenge dzichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanura napatsanura. Kusaziva kwokuti anoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Asi chokwadi ba, zvanupepa haitarise kuna vachamisa. Tinongonongedza panenge pane dambudziko nguva iyoyo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona kuti mwanzi uyo pane zviripo, kana gwenzi rikapfeka hembe rikadungedzura mamata angu richizavo, ndoonaka kuchiona kuti zvakaita basa ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, asi bato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu. Vanhu vakadziringwa vakasimba kuti ibato revanhu. Ndokusaka kuri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe pamaelections esatinoita ehe vanowana chaunga chinovateera, but havaone ruzhinji rwodiwa. Chamusiri kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC kai iringori FDC yangoshandirwa zita, nekuti havana chazitati yachinja. Kutambura kwa reZimbabwe hakukodzerwe nemusangano dzaRubhimu, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana veZimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. Oppressing our children or our people to rebellion demasanctions. Asi vana veZimbabwe vakadzidza vanozvinzwisisa kuti aiwa apa tikupiwa gudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuya dzemabhai elections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu veZimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvematoke kuyenyika. Vanhu vese veZimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiriri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda. Ndozvichabuda iko zvino pamabhai election atatarisana nawayo. Havambodhakanyiki pfungwa vanhu veZimbabwe, hapana pavakambokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu, asi kuoma kwomusoro hwevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu, ndo kuri kutobvisana nezvito zvavanhu. Saka vanhu havambodhanganyiswi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzveva, nokuti vanhu vakatarisa neupenyu hwavo kuti zvivanakire. Saka izvozvo muchazviona ndo makudira azvichaita. Vanhu vane njere reZimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamabhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Mavhaza, tinonzwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji iwo anopikisa anonzi anenge achingoshoropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa neZANU-PF. Munoti?
Chekutanga ndekuti vaZimbe vari pano vachazokudza kuti vakabhadharwa mari neZANU-PF, asi makanyatsoongorora MDC kana mabhato anopikisa kana kuti dzinde rekupikisa rinobva paFDC raakuCCC vanongova netsika yekungopomera ZANU-PF kana tikava kudikana. Chekutanga vakadzingwa vawestern rube kuFDC vakanzi vatengwa neZANU-PF, vakanzi vapiwa prazi munhu weZANU. Vakadzingwa vabiti vavice president vachamisa vakarohwa nevanguard vahambe South Spire vakatozoponda nokutapira kuenda rematsvangirai, vakanzi vatengwa neZANU-PF. Mangoma akabvapo achinzi atengwa neZANU-PF. Pakaitawo mukomana uyu weruzha uJob Sikana akanzi watengwa neZANU-PF akarutanga nepadi yai resava pakafa vatsvangirai vakazodzoka vakapinda zvakare muFDC. Hatina kuzoziva kuti vanozonzi vakazonzi vazotengeswa neZANU-PF vachiri kuZANU-PF. Saka nyaya yekukopomera ZANU-PF inyaya inongoitwa nevanenge vakundikana.
Dr. Zembe, tanzwa vamwe vachitaura kuti mapato anopikisa ari kutengwa neZANU-PF. Munoti?
Ko, handiti iko zvino kune mari yaifanirwa kupiwa vachamisa neMDC Alliance pabumbiro guru riri munyika yakabvutirwa vachamisa ikandopiwa vamonzora namaikupe? Eyo kushina makakata no yaka zokutirwa zvino ikupewa hendo piwa vamunzura handiti iki mari yevanhu vomuzimbabwe yavanenge vachida kusimbara dzaboka rinenge rakohwa zvakanaka pasarudzo zvino kana iyo hurumende yezanu pf yondoita mukiripiti tichishandisa bumbiro risati rava ravanhu va2013 iyoita masaramusi izvo zvatakaona zviitirwa kuna vachamisa nemc alive handiti mikiripiti yezanu pf yekuvhara mikana yavamwe asi zanu pf inoziva chose kuti inopiwa zviuru nezviuru zvamamiriyoni nenyika dzokuzhe
tinotenda Dr. Mavhaza petai chirongwa
tendai kuti mukupedzera shuwa baba zembe kusaziva kufa chekutanga mari inobva kunze kwenyika ichiuya kuzimbabwe haiuye kuzanu pf inouya kuhurumende yezimbabwe saka ndida kuti tingozivisa pakupedzera kuti luk inini mapato anopikisa shuwa muri chitruko nechiseko kunyika yezimbabwe munofanira kuti mubatane kana muchipowa zanu pf iri kuramba kubva batanai vanhu venyu vabatane tigoenda kunovhota ini makabatana mugoedza kushandura zvinoshanduka asi nekuti mune umbimbindoga muri kungoona simba batanai kuti nyika ibudirire.